Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuAmerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuAmerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika pazana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange ichibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti ma-e-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje-manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Tabeth Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa.
Atozvigamuchira nemufaro, tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford anga achitidhurira, saka kudzikiswawo kwavaita at least takukwanisa kunotorawo mapasipoti nemufaro tichigamuchira prize yavadzikisa iri nani, asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi.
Asi umwe mugari wekuEpworth vaKennedy Maziva Nanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe ekuAmerica.
Government inoti mapasipoti adzika vanongodzikisa pasipoti yeemergency chete. Hazvina musoro because pasipoti $200 iyo yambobva $300. Ordinary passport yaitomboita $53 yabva 100 yakatokwira. Isusu tikakopeya nema passport ari kuitwa muno muAfrica muno. Ku South Africa passport inotoita $25 equivalent, kuZambia $35. Chichashamisira nepassport yeZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati hurumende inofanira kutora matanho ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti.
Magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko, ende hurumende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa ayawanike. Zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva $318 ichiri yakawandisa $200 for an emergency passport. Nenyaya yekuti kana tichida kuti tiite mabhizimusi atinogara tichiti takavhura maborda for business, vanhu vanofanira kufamba zviri nyore. Tikatarisa muregion dzimwe nyika mapasipoti ari kutorwa nema-$20 kunana Zambia, mamwe ma-$30 mamwe ma-$10. Zvireva kuti pasipoti yemuZimbabwe raita goridhe rinotodhura chaizvo kuti munhu ariwane. Zvinotitadzisa vanhu vakawanda kuti vawane mapepa aya.
Vamasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa, sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa.
Vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafode kutora pasipoti. Vamwe vana vari kushaya mukana wekunoita masports havanogona, vatadza kuafoda. Vamwe vari kutadza kuenda kumabasa vanenge vawana nekuda kwekushayikwa kwemapepa aya ekufambisa. Tinokurudzira hurumende kuti izive kuposha kwekuti mumwe neumwe zvake awane bepa iri, risaita sekunge rinowanikwa nevapfumi chete. Mapasipoti zvaita kuti vanhu vadzambe mabhodha vachiriska malaiz avo, vachiposa vachikwana makarwe vachijamba mabhodha vanhu vasouth Africa. Zvinofanira kunge zvakareruka kuti munhu anozvibatira pasipoti yake achitendisa pabhodha achikrosa achienda kwaari kwenu.
Hatina kukwanisa kutaura navakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kuti tinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare, uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva, zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa Zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.